chekutanga tanga tane chirimbo chekuti tinogona kudzidzawo kubva kunyika yeKenya seZimbabwe pakufambiswa kwemaresults kutanga tichitarisa mazuva ekutanga emabuti anga achiita maresults iwayo. Asi ndofunga nesuwo Tamiriwo nezvigunwewo zvekare, nekuti kana pasina chatichataurwa tiri pamutemo, zvimwe zvese zvatiri kuona handizvo zvatingabvumirane nazvo, nekuti tinotarisira kuti commission ingadai yane zvaingadai yakutaura kuti sarudzo dzamira dzakaita sei nyika yeKenya.
Tinoona kuti iyo komisheni inotungamira sarudzo muKenya ine mazuva manomwe ekuti inge ichizivisa zvabuda musarudzo. Vanhu vangachema here kuti yanonoka?
Nesusu hedu tatingakurudzira ndechekuti ngatimirirei, nekuti chinotarisirwa ndechekuti panenge pachigadzirwa mutemo vachizotara kuti tinopa mazuva mana, tinopa mazuva mashanu, tinopa mazuva matatu kuti zvabuda musarudzo zvinge zvataurwa, pane zvinenge zvatariswa zvekare. Saka nekuda kwaizvozvo chatinotikurudzira vese vari kuteerera kana vari kutarisa sarudzo izvi ndechekuti ngavape mukana kukomishen kuti iite basa rayo nemazvo. Kana ichizenge yatadza kuita basa rano nemazvo, kunenge kwakuzotarisa kuti aiwa mazuva anga akatarwa manga muinawo, asi hamuna kukwanisa kudhirifara zvamanga makatarirwa nebumbiro remutemo kana temutemo wesarudzo kuti munge muchidhirifara. Saka tinokurudzira vanhu kuti vange vachiteerera, nekuti zviri pamutemo kuti mazuva iwayo achinge asati adarika, nekuti hatitarisi kuti mazuva aya achizodarika vachinge vasati vapa vanhu zvakabuda musarudzo idzi.
Tinoona kuti sarudzo dzemunyika panomboita dambudziko revamwe vanenge vachipomerwa mhosva dzekuburitsa zvawanikwa musarudzo nguva isati yakwana kana kuti zeki isati yazivisa. Tiri kuona vemukinya kana vemapepanhau hapana vari kutaura nezvekuti ndiana akunda. Munotii nezviitiko izvozvo?
Ndinovimba kuti kana tikatarisa pane mamwe emareforms kana kuti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kuri kuitwa munyika yeZimbabwe, chimwe chachona chiri kutaurwa ndofunga chatakaona ndechekuti aiwa kana maresults achinge aannounswa papolling station imwe neimwe, vamwe vane kuproposa kana kuti vane kutaura kwokuti ngatingoti ese anenge angoitwa public kana kuti angoburitswa pachena, ngaataurwe nezvawo nekuti atove pachena. Saka ndofunga ndo zvatiri kuona kunyika yeKenya kuti aiwa zvose zviri pachena, zvose zvave panze, ndo zviri kutaurwa nezvazvo. Chasara chete ndechekuti komisheni ikwanise kuchitaura kuti akakunda musarudzo idzi ndiani, nekuti mapolling stations mazhinji akapedza kuverenga